can confirm the Chekuti, the chief of my by-elections campaigns, do with the Mawad one. Mapurisa ane roadblock plum trees saka they then stopped our vehicles and fortunately Dr. Kube to use a detour would happen the plum tree but the vehicle in the gang in Chienda Nayo the cops then told us that we need to search for registration details of the vehicles that you were using to do mapulitsi enyukokulilima saka ndova vati we need to escort vehicle yenyu to the police station ndova vati no ma registration details acho haana kumira mushe ndova vambosecha vehicle yamai kupe and then unfortunately the vehicle that I was traveling in yaka impounda nemapurisa eku Plumtree saka ndicho chaitika.
Saka iko zvino imini na maikupe makadini
iko zvino na matajis daka wapiwa ni mapurisa asi wakati tukuye mangwana nema documents imwe vya nglita kange tichi famba na ayo saka tichaenda mangwana ku Plumtree Police Station parizino apana matajis that have been preferred against us but is the zero disturb mchiri kuziva kuti on Saturday tichange tichine ma by elections kuvhurilima saka kuti ma members opposition aitwe zvakadaro I think it's making sure kuti they were intimidated, were afraid and disturbing our campaign because mangwana ni chaiko tichange tine ma training ma polling agents saka this is very disturbing and our campaign is now heavily disturbed.
Saka parizvino tingangoti muri kunetseka pamusoro pemacampaign kupfuura zvamuri kupomerwa izvi.
Yes, tiri kunetseka nenyaya yemacampaigns because izvi ziri kudisturba campaign yedu because it's making the playing field not level.